nyaya iri kunyanya kutibata kusabuda pachena kunoitwa in terms of kudisseminate kunoitwa information hongu tinoziva kuti bonus chinhu chaunopuwa sekutenda ati zvino kana choita sekunge chinhu chinoitwa chichivanziridzwa hatichaudzwi kunyanyanyanya takatarisa nevadzidzisi zvangosvika pakungoti tinoitwa sevakomana vemombe unongozvinzwawo munewspaper wozvichidhiscaswa nevanhu hapana predictability ende izvozvo sevadzidzisi zviri kutigununutsa zvikuru.
Matanho api hamuri kutorawo kuti zvichemo zvenyu izvi zvinge zvichisvika kuhurumende uye kuti zvigadziriswe?
Tiri kutarisira kuti nokuya kwaita minista mutsva wepublic service vachakonvina yatinobhiliva kuti ive an all encompassing meeting inounza maunions ose nemastakeholders ose tigadzire once and for all maissues anoti affecta savadzidzisi as educators because we believe kuti nyika inoinde mberi kuti zvese zvatida kuti zviitike through the Zim Asset Blueprint yakaitwa iyoyo hatigoni kusiya bazi rine chezvekuita nevadzidzisi because ndivo vanhu vanoumba vanhu vacharana nyika inoyi vanova vakaumba vanhu vari kurana nyika inoyi saka tiri kutarisira kuti isusu kana minista zvaauya ari mutsva oconsulta maunions ose tova nemiting tobuda pamwe chete nechinhu chimwe chete tongoeri kana saizvozvi bonus takazonzwa kuti harisiko that kind of approach we are quite unhappy about it.
Valunga, kune mamwewo masangano ari kunyunyutawo pamusoro pechichemo chimwe chete chamuinacho vakatoimbisa kuti zvichida vangakanda mapadza pasi panovhurwa kotoro yegore rinouya. Imiwo sangano renyu rine danho ripi?
Kazhinji vakande miri chinoitika ndechekuti ukaona vanhu vosvika pakukanda zvekushandisa pasi it as a result yokuti mikana yokuti vataure zvavanofunga nokuona kuitwa matanho anotorwa kugadzirisa zvinhu zviri kuvanetsa haupo and we are therefore also saying kuti in the absence of that openness and an approach to try and solve my problems evadzidzisi tichasvika pakusvitswa pakuti komisiwo taa kuti aiwa regai timboisa choko dzacho pasi. But we are hopeful that kind of thing will not get there. We want that dialogue and to be a genuine dialogue vakandemiri because atidi dialogue for the sake of dialogue. In the past kwakuchiitika madialogue anongoitika kana zvikoro zvakuda kunovhurwa as a way of preempting zvinenge zvichida kuitika in terms of strikes.